chete nekuti vanoona nhabvu yekuEngland zvakanyanya, asi nekuti vari kuona kuti Man City yakasimba zvakanyanyisa mushure mekubuditsa zvikwata zvine mbiri zvinoti Leipzig, Bayern Munich neReal Madrid makwikwi aya. Kune rumwe rutivi vanoti Inter Milan yanga isina kunyanyomerwa murwendo rwayo apo yakasangana nePorto, Benfica nevabatidzani vayo veAC Milan. Nyori wenhau dzemitambo anogara kuEngland, Admire Muyemeke, anoti veruzhinji munyika iyi vambokanganwa zvikwata zvavo zvakaita sana Arsenal, Liverpool neManchester United vachipa rutsigiro rwese kuMan City.
You know, nyika inoyi inyika inoda bhora stereki. People are just talking about the match. Vanhu vambokanganwa kusupporta mateams avo, you know. And this time around, they are just supporting Man City because it's me kuno. Mudi achiya kati simoke.
Admire, anoti iye pachake, arikuona Man City ichikunda nemhaka yeshungu dzekuda kutora mukombe mumwe chete wasara kuti ipinde munhoroondo yenhabvu mushure mekutora mukombe weleague neweFA Cup mwaka uno.
Ndikuona kuti vakomana veMan City vanokwanisa kunge vachikunda. Why ndichidaro, one striking force yavo yezvinezvi iri kubhebha, iri kupisa, vari kurova zvibodzwa zvakaomarara. Then two, vanenge vachida treble yakamboitwa neMan United mugore ra1999. So vanenge vachidawo, you know, rekodi iyoyo.
MuZimbabwe veruzhinji vanonokerwawo nemutambo uyu mutsigiri weHighlanders vaSimbai Mahachi vachiti Man City iri kutora mukombe uyu.
Mutambo uyu wakaoma, mutambo uyu havagwesani dzakawanda. Chahwina haiwina ane magobhura mashoma, vese vachange vachiita kakutyanana. 1-0, 2-1 ivo papa. 2-1 ndodzandiri kutongoona in favor of Man City.
Vanoita zvekubheja mutambo vatatenda Feremango vanoti vari kuisa mari yavo paMan City vatarisira kukohwa pakuru panopera mutambo uyu. Asi kune vamwe vakaita sava Innocent Matika avo vari kuramba kufamba nzira imwe chete nechaunga vachiti Inter Milan ichachamisa veruzhinji.
Inter Milan inogona kuwina kangotanga mubhoyi sachote inodefenda. Tiri nedefensi yakapenga zvakaipa. Ende City kuti izodzore vakaipa.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaSamson Perry vanoti matambiro aita Man City mitambo mitatu yapfuura akaratidza kuti inokwanisa kuroveka.
That game is tricky. Why? Tine 3 games. Haaland haraugoni. Vari kumaka kuri kubva mvura kuna De Bruyne. Kuti bhora kana benike bekuitali vakaona.
Finally, UEFA Champions League ndiyo inosvitsa kumagumo makundano enhabvu ezvikwata kuEurope. Makwikwi aya akaparurwa muna 1955 neUEFA, chikwata cheReal Madrid chekuSpain ndicho chine mukombe uyu mushure mekutora gore rapera, uye ndicho chikwata chakatora mukombe uyu kakawanda munhoroondo yenhabvu kanokwana kuita kagumi nekana 14, chichiteverwa neAC Milan iyo yakatora kanomwe 7, koya Liverpool neBayern Munich idzo dzakatora mukombe uyu katanhatu 6. Mitambo muZimbabwe yakambomiswa kusvika musi wa1 Chikunguru zvichitevera kumiswa kwenhandare yeNational Sports Stadium nemhaka yekushayikwa kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.